mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 19 chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi matatu nevana 34 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro.
Kufunga ine vanhu vazhinji vanoramba kupfuma kuti chinokwanisa kuvauraya havasati vambowana hama yatiyafa vanongozviwa kuti zvipatara zvazara.
Vamwe vanoti vamwe vanhu havasi kuterera zvavanoudzwa nehurumende pamusoro pecovid-19.
Kunyanya kutirwadza zvikuru ndechekuti ivo vashandi vezupo driver nakondakta kazhinji vanenge vakabvisa mamaski yaya. Ndo zvimwe zvinonyanya kutirwadza zvikuru izvozvo kana tichitarisa mashandiro avanenge vachiita.
Sangano repassenger association of Zimbabwe rinoti kambani yeZupco inogona kuve iri kuparadzira coronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zviviri zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevaviri 2622 zvichitevera kufa kwevanhu makumi matatu nevana 34 nezuro. Vanhu chiuru nevatanhatu 1006 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave mirioni imwe chete ine zviuru zana rine makumi mana nezvina zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 1,144,379. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu ane makumi mana nechimwe nezana rine makumi mashanu nevana 641,154. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana masere ane makumi mapfumbamwe nevatatu 893. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 396 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu mazana matatu ane gumi nevasere 318 vakafa. Mashonaland West ichiteverwawo neManicaland ine vanhu mazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe 257 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi masere nezvitatu zvine mazana matanhatu ane gumi nevapfumbamwe 83,619. Vapora munyika vachiita zviuru makumi mashanu nezvitatu zvine mazana mana ane makumi mashanu nevatatu 53,453. Zvichakadaro, hurumende inoti dunhu remasvingo ndiro rimwe renzvimbo dziri kuona kupararira kwakanyanya kwechirwere checovid-19. Muzvinafundo Elliot Masocha avo vari mumasvingo vanoti sekuona kwavo hurumende pamwe chete nevashandi vebazi rezveutano vari kuedza nepavanogona napo kukurudzira vanhu kuti vashandise nzira dzinobatsira mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi, asi vachiti vanhu ndivo vasiri kuteerera.
Ndiri kuita COVID ndokuti ruzhinji rwovanhu kunyanya vari kudunhu rokumasvingo uku vanoziva kuti COVID iriko, asi vamwe vazhinji vacho mapfekero avanoita mamaski pamwe nokuzvidzivirira hazviratidzi ruzivo rwokuti COVID ino uraya zikare ili kubata vanu tinuona kuti vanu wamuari kuti ita mabora wachifaro kainda kumabora ikoko wamunu niga kapeka kana maski wamuari ngu wachimuita na maduru asi tikatarisa tinuona kuti wamuari wakabai wa zikare vaksini ili ngechinzi iriko wamuari wakadeta vichidika wamuari ngu wachitika maziro kuti tidi kubai wa vaksini nukuta kanzwa sakati zikati saka anenga nguwa madiratifa ndo kuti wano uisisa yore kuti chirwere ichi chaura ya wano wakawanda pasirino zekare chino kuna ku so uya chakora kuna wano vaya wasinga wasinga adi kubai wa vaya vaya pamwe chete ni wasinga adi kuya nyo kushizi wirira dofunga ini wano wajinji wano ramba kupuma kuti chino kwata kubavuraya havasa atiwampu wana hama ya tiafa wano ngoziwa kuti zipatara zazara saka maone wanitu kuita ndo kuti wano wano da kuramba wachiratizwa ziratizo so kuti ava wano wafawa wakati pamwe ni maduna ava likupache wayo pamwe chete wichidiki wachiratizwa pamwe makuwa wano wano kufikwa wano utuwa mwono wano kufuondezo mnepo nukuti avasa tuwampu vuna kuti ava zituna safa sa maone wanitu ya itakuna ala India kichimura zitu na zinenge sirongezo
kwa hiyo urumende kana kutibazi rezo utano arisiko ya zawe reku zizi savanu pa msoro pechuru ereri kana kutivani nduo wa singa ngotere rezo avo
wano nduo wa ninge wa singa ngotere rezo avo nukuti tinole kutibazi rezo utano rile kumira mira sikuru umakuta umunona wachifamba na mamaiki wachidani jira kuti gezae mabuku enyu mnuona wachidai jira kuti teka ya mamaski zakanaka pamwe chete nukupawano nzimbo tenege zibaiwa so unu kuma singu wendu wachinzi indaye kuzipatara kana kuti pamba zora the clinic vaccine ilipo unenda hapo hapana kana rai niwa na wasi kuenda iku vaccine haisi kunyimwa munu saka tinuona kuti urumende basi lezo utano wari kuzama za wari kukwanika chitoro choka choka cha unopinda unenge uchito unenge uchito chekwa temperature pamwe chete nuku piwa hand sanitizer mavoko kuti upinde wakazvidzivirira asika kuzopfeka maski ndio paulo zoita iwewe pachako munhu kuti wopfeka maski here dzatinoona dzanguva maski dzapazvirepfu dzimwe dzinenge dzakasiya mino munhu achingofemawo achifemera kana aine covid vamwe vanhu vachingorova namavoko zvisingabvumidzi kucharova namavoko saka zvinonguva zvavanhu vasingatereri vanhu zvekare hunhu kuti uve hunhu uve munhu kufambidzana navamwe saka vanhu vanopota vachikanganwa savanhu venyama vanhu vakapinda mumba vashanyirana vana mamaski pavachashapaya mamaski atova kwaenda uko pavachapedza kushapaya mamaski havachatombozivi kuti ari kupi nokuti vanenge vakutoita zvinhu zvounhu hwagara hwedu kuti we are social beings tinofanira kurarama tiri pamwe chete tichifadzana tichiseka asi mukati mazvo ndo mataa kubatisirana covid imoko
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kumasvingo nestudio 7 Mutungamiri wesangano revanokwira mabhazi nemakombi rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumabhazi eZupco sezvo vanhu vari kumanikidzana nekushaya zvekufambisa kubva hurumende zvayakarambidza vemakombi vakazvimirira voga kushanda ichivamanikidza kuti vaite mushandira pamwe nekambani yehurumende iri kutatarika yeZupco vemakombi vakawanda vakaramba kupinda mubatanidzwa uyu zvopa kuti vasori vachinetsana nemapurisa mumigwagwa vachiisawo upenyu hwevanhu munjodzi asi vachitaura nebepa nhau resunday mail vakafanobata chigaro chemukuru wekambani yeZupco vaevaresto madangwa vakati kambani yavo iri kutarisira mamwe mabhazi vhiki rino kubva kuChina, kunyange havo vati havazive kuti mabhazi mangani ari kutarisirwa kupinda munyika musi wechitatu nemusi wechina. Mukuzeya mamiriro akaita zvinhu mukutakurwa kwevanhu, Blessing Zulu abata vaGoliath.
Mabhazi ekambani yeZupco havasi kunyatsotedza mutemo wekudzivirira chirwere cheCovid 19. Tanga chingonyunyuta nemabatirwo atiri kuitwa kuti dzimwe nguva hakuna zvokufafaidzwa kana kutorwa temperature patinoukira mabhazi aya. Chinyanya kutirwadza zvikuru ndechekuti ivo vashandi veZupco, driver naconductor kazhinji vanenge vakabvisa mamaski aya. Ndo zvimwe zvinonyanya kutirwadza zvikuru izvozvo kana tichitarisa mashandiro avanenge vachiita. Dzimwe nguva mabhazi anga achienda aine standing.
Asi kamugwagwa umu mune mapurisa avaGoliath.
Tanga chingopfuura pamaroadbrok ipapapapa vasingamiswi. Dzimwe nguva vanhu vainzi godamai pasi kuti mapurisa asaone. Mapurisa anga asingapinde mumabhazi imomo vachiongorora. Saka mubhazi hamutorina kana social distance. Tine zvakawanda zvasiri kufara nazvo semapasenja. Rimwe dambudziko ratinaro gurusa inyaya yekusadhisinfektwa kwemaZupco buses pazviteshi zvikuru zvomuguta reHarare kana mumaguta. Hapana kupfapfaidzwa kwemabus terminals aya, hapana kupfapfaidzwa kwemabhazi aya mukati nekunze sezvatiri kuona zviri kuitwa kudzimwe nyika kuti bhazi richingosvika raakutopfapfaidzwa. Hatisi kuzviona zvinge zvichiitikawo kuti pane anonzi madisinfecting trays ayaya hatisi kumbaona achiiswa mumabus terminals.
Anoshanda sei?
Munhu anotsika obva apinda mubhazi hatisi kuzviona zviri kuita. Hapana utsanana hwatiri kuona. Bhazi riri kuti ranga rapedza rutu rotanga imwe rutu. Hapana kufaifaidzwa kunenge kwaitwa. Saka tiri panjodzi hurusa yekubata COVID-19 mumadhorobha eZimbabwe. Ko zvimwe zvinhu zvatiri kushuwira kuti zvinge zvichiitwa nekambani yeZupco hazvisi kuitwa.
Saka poitwa sei kana Zupco iri kuremerwa nemutoro?
Vanotoda kutoti hurumende ibatsire. Tinoziva kuti tese kuti kambani ndeye hurumende asi havasi kutedza chirongwa chehu chekuona kuti vanhu vadzivirirwe here mupublic transport kubva mucovid. Hazvisi kunyatsofamba sezvatinoda. Mastikazi tinenge chingoaona kana mwapamabhazi but hapana chiri kutedzwa panyaya dzekutakurwa kwevanhu. Panoungana vanhu, vanhu vanofanira kuungana nguva yakareba vari pabus terminals.
Zvine njodzi yeizvi?
Izvi zvinoita kuti vanhu vava vabate COVID nekuti vanenge vari pedo napedo zvakanyanyisisa. Ndo zvimwe zvizvinhu zvatiri kuramba kuti vanhu kana vachinge vabva kumabasa havafaniri kumira nguva inokwana awa rimwe chete vakamirira mabhazi. Izvi zvine njodzi huru. Vanhu vanozobvisa mamaski votanga kutaura pamafoni kana kutaudzana. Zvakatiomera sevafambi mapassengers, zvakatiomera zvikuru. Uye zvakare chimwe chiri kutinetsa pamabus terminals hapana mvura yekuti vanhu vange vachigeza maoko. Uye zvakare matoilets anokasika kuvharwa zvikuru. Mabhazi achiri mashoma ari kutakura vanhu muongoro yataita. Vanhu vachiri kungoramba vachingokwira mota dzemushigashiga kuti vakwanise kubata nguva yekusvika kumba pamuno mulockdown. Saka zvinhu zvakatonetsa zvikuru, zvinotonetsa zvikuru kuti hapana shanduko yapo yatinoti izvi paita shanduko. Tiri panjodzi hurusa yekubata COVID.
Mutungamiri wesangano revanokwira mabhazi nemakombi rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vange vari parunhare mukwekwe naBlessing Zulu weStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Midlands State University MSU yazivisa kuti zuva rokupedzisira kunyoresa D3 Nyamavhuvhu August. MSU inoti vadzidzi vanenge vasina kunyoresa havazobvumidzwi kunyora bvunzo dzekupera kwetemu. Chronicle rinoti makumi matanhatu 60 madhokotera nevana mukoti vechipatara chemupindo vari kugara vakaparadzana kubva kuvanhu mushure mekuwanikwa vaine hutachiwana hwecoronavhairasi izvo zvinonzi zvave kutadzisa kurapwa kwevanhu zvakanaka. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Wadirei kudaro kukurumbiza kuenda wadisia dinerunda wadirwadzisa why wadisia wadirwadzisa Sandra Sandra Murugare Sandra watirwadzisa ndinowa pamutoko apa
apo parisei anhu vamwari parisei anhu vamwari kurisei zvako kurisei corona mani covid yapedza anhu mujoza munyapedza anhu akawanda maningi mujoza muvelcom ne Cape Town vanhu vapera vakawanda nhasi andotema kuti mwari ngavaregerere heyi hapana vatori muzvipatara 70 panziva vari nani 95 vapera kufa nhasi ai kwakaoma anhu mwari kwakaoma
kwazwai pa studio 7 makasimba here pa studio 7 apo hambai makadaro muchitipa nhau dzizere dzisina tsvete dzisina kwadzakarerekera nhau dzinogutsa nhau dzisina nhema mukati ndiyo station yoga yetinoteerera muzimbabwe ine nhau dzechokwadi saka rambai makadaro muchipa vanhu zvinoitika kune mativi mana enyika tinotenda
apo parisei anhu vamwari kurisei zvako kurisei corona mani covid yapedza anhu mujoza munyapedza anhu akawanda maningi mujoza muvelcom ne Cape Town vanhu vapera vakawanda nhasi andotema kuti mwari ngavaregerere heyi hapana vatori muzvipatara 70 panziva vari nani 95 vapera kufa nhasi ai kwakaoma anhu mwari kwakaoma anhu ngavabate onyeni please ndapota anhu ngavashandise onyeni vachidya onyeni netsunami please ndapota mwari yeyeye
tichimbokumbirawo pastudio 7 kuti mupoto muchimbotifonerawo musangofonera vanhu vamangogara muchifonera nguva nenguva tine tine zvokutaurawo zvomunokwanisa kutibvunzawo tichipindura patichotinetsa manje yekuti mune makungofonera vanhu vakaita sana vana rejista rumbira vana mugwadi nana chirumanzi hapana chinhu chavangambotaura chinoopoza kuoma kweupenyu huri munyika iye zvino vanhu vane vachingofa necovid nini kuti hapana chinhu chavanotaura chinhu chinokumeso chinonzikwa nesuwo tinenge tichitomboda kuti dei muchitifonerawo pastudio 7 tichitaura ya tichitisanganisawo nevanhu vacho ivavo vakaita sana mugwadi vavo tichivataurira chokwadi kuti chinobatika chavakatiitira munyika ndechipi
Kwazwai vashamarari mamukase nokuswera kuAmerica uko vashamarari mutoko yaenda namachaina mutoko yaenda namachaina chembere dziri kurwadziwa vasikana zvinohwisa vurombo zvinosiririsa kuti president akapa mutoko yese nyika kupa nyika yese ende vanhu ende vari kukawadhiwa kwamutoko vari kukawadhiwa zvinotosiririsa zvisingambotomboiti vanhu vakuru chaivo vari kuchema zvisingamboiti zvinoti veduwe mutoko yaenda namachaina president akanganisa pamachaina nyika iya
mukaseko pastudio 7 apo ndini Johannes Marenge tiri kuno vakapondoro ndiri kuda kumbotaurawo pamusoro papuresidendi hai ndinoona sokuti purezidendi vakakombewa kunyangwe nezvemukazungata zvinenge zviri kungoda kuti zviuraye zita ravo ushayiwo kana advhaisa unopawo kana purezidendi advhaisi inobatsira nyika vese kungopa advice president inoputsa nyika kadzera bond noti nemusoro wesvikiro isasvikiro munyika tadza kuudza munhu kuti hakuna chinonzi svikiro svikiro mweya zvakaoma vakomana ndatenda ndatenda
masuka sei pastudio 7 apo kutaura natapera kupot elizabeth eastern cape south africa ndautaura pane murume akataura nezuro achiti mazimbabwe daakanyengwa mapemiti nenyaya yekuti pane vamwe vari kuita looting handitarisire mashoko akadaro kune munhu mukuru akafanana nemurume akatsanangura kudaro nezuro remembe looting yakangonyanya onely two maprovince Gauteng neDurban KwaZulu-Natal saka kana autora nyaya yemapemiti sekutaura kwake kwaakaita is include munhu wese Zimbabwe nawo nevamwe vasikutomboziva kuti zvifamba sei tinenge tisingatarise mashoko akadaro kubva kune mumwe wedu muzimbabwe anogara munyika yesouth africa ndatenda hangu
hello hello pastudio 7 ndibhinimani paepatani apo tiriko kuno tikungoona kufungurudzwa nezanu tichida kuti vemdc vazamewo dzimwe nzira dzekuti mavhotsi averengwe nevanhu vekunze kuti muno muzimbabwe ndochichemo chedu ichocho
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica umwe jaji mudunhu retexas muamerica akatonga kuti mutemo wedeferred action for children arrivals kana kuti daca hausi pamutemo mutemo uyu wakadzikwa nevaimbo vemutungamiri weamerica vabarack obama kuti umise kudzingwa kubva munyika kwevana vakapinda muamerica vari vacheche uye vamwe vanhu vakapinda munyika vasina magwaro jaji uyu akarambidzawo bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika rehomeland security kuti riregere kutambira magwaro evanhu vanoda kupinzwa muchirongwa ichi mutongo uyu unobata vanhu vanoita zviuru mazana matanhatu 600,000 vachinyora mutongo wavo judge andrew hannon vanoti mutemo wedaca hausi pamutemo nokuti unokwikwidzana neumwe mutemo weadministrative procedure act judge hannon vanoti mutemo wedaca hauna kudzikwa nenzira inofanirwa kuitwa nayo mitemo yeamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vanoti vagumbuka zvikuru kuti judge hannon vamisa mutemo wedaca vachiti bazi rehurumende yavo rinoona nezvemutemo rejustice department richaenda kumatare edzimhosva kunokwikwidza mutongo wajaji ava nhengo yebhodhi yeafrican migrant caucus reverend dr isaac mwase vanoti vanhu havafaniri kuvhunduka nezvaitwa najaji ava vachiti pari zvino vanhu vanobatwa nemutemo uyu havafaniri kutya nekuti mutemo uyu uchatenderera kumatare edzimhosva izvo zvavanoti zvichatora nguva tabata dr mwase kuti vatirondedzere pamusoro pedaca nemamiriro akaita zvinhu
daca murau wakatarwa nehurumende yeamerica yekugamuchira vana vakaberekerwa muno kuvabereki vakasvika munyika yeamerica vasina mapepa zvakare vana vakauya nevabereki ivo vana vari vacheche vabereki ndokuuya kuAmerica vasina mapepa. Programi yakaitwa kuti ibatsire vana ava kuti vasararame mumvuri weimmigration laws.
Tinoona kuti pana judge vokutexas uko vakapa mutongo pamusoro pechirongwa ichi chedhaka. Judge ava vakatii chaizvo?
Judge havanhu vekutexas vane mukurumbira kuve mumwe wevatongi asingafariri kugashira vekunze. Vanoti mutongi ari anti-immigrant. Saka judge ava vakanyora kufunga kwavo chimisa urongwa hwokuti vana vaite enroll kudhaka. Pakunyora kwavo vaiti vaObama pavangari president havana kutora nhano dzavaifanira kutora pakuti dhaka ive inogamuchirwa is the law of the land. Saka vaita kuti vana pane zvino vanoti kune zvinhu zvinopfuura makumi masere 8,000 sema-applications evana vari kuda kuti vagamuchirwe munyika muno under dhaka. Saka ivo vari kuti hanzi nokuda kwokuti nhano hadzina kutorwa nemazvo chimirai. Asi hazvizi kureva kuti vagari under the protection yedhaka zvikuru makumi matanhatu 600,000 over 600,000 kuti vamujodzi. Zvangoreva kuti vanhu havasi kuzoziva kuti zvinhu zvichaenda kupi.
Takatarisa mberi kwatiri kuendawo, choitika chii pari zvino kana tikatora mashoko kana kutonga kwakaita judge ava?
Kutonga kwajudge ava ndinovimba kuti kuchagurumuka kana mapeus akuitwa kuvatongi vari pamusoro, nokuti uyu federal judge kutonga kwake hakusi final. Pane appellate court, pane amwe makotsi akati kuti hazichazoitawo pamaopinions avo pamarulings avo kana zvichibvira kusvikira kuvatongi vepamusorosoro vesupreme court. Saka pane zvino handifunge kuti pane chikonzero chokuti vanhu vavhunduke zvakanyanyisisa. Zvinhu zvakadai zvinoitika muno muAmerica.
Mutemo uyu unobata dhaka unogona kubviswa mumabhuku omutemo here?
Mashandiro anoita mutemo muAmerica ndekuti kana mutemo watarwa vanhu vanokwanisa kuzouya vachiti mutemo uyu hauna kutarwa nemazvo pagokwanisa kuve nemamodifications anoitwa. Saka kune manhengereki different levels of legal activity anoitika kusvikira pamusorosoro. Saka pane balance inoitika, mutemo inokwanisa kutarwa kudzimba dzevatongi kana kuti mutemo inotarwa kuhouse of representatives kusenate. Saka vanhu vari kukurudzira kuti senate ive inotora nhano. In fact pane murau wakatarwa nehouse of representatives asi hauna kukwanisa kupfuura kusenate, the upper chamber. Saka zvaitwa najudge Allen zvakutoita kuti vanhu vasimbe pakukurudzira senate kuti ive inogadzirisa zvinhu, kuti vana vakazvarwa muno nevakauya nevabereki vavo vatiri vacheche vakwanise kurarama upenyu wavo vasingatyi.
Ko iyo hurumende yava Joe Biden inotii pamusoro pemutongo wakapiwa najudge uyu?
Hurumende yava Biden yakashatirwa chose, havana kuzvifarira zvachose, nokuti judge aita pamutongo uyu ndijudge akapinda pachigaro chake panguva yekutonga kupresident George W. Bush. Pakutonga kwapresident Trump, president Trump anga asingafariri murau uyu, akaedza nepose pose kuti agujumure zvese zvanhu zvichiitika zvekubatsira vana vakauya munyika muno vari vacheche nevakazvarirwa muno kuwabiriki wasina mapepa. Asa ana kwanza kubudiri.
Abo vange bari nengo ya bodiri African Immigrant Caucus, Reverend Dr. Isaac Mwase, vari parunare ku Baltimore muno mu Maryland ne Studio 7. Sezo nguva yedu ya pera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi matatu nevana 34 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vamwe vanoti vamwe vanhu havasi kuteerera zvavanoudzwa nehurumende pamusoro peCOVID-19. Sangano rePassenger Association of Zimbabwe rinoti kambani yeZupco inogona kuve iri kuparadzirawo coronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.